Nengo idzi dzashora kufa kwemwana wenhengo yeMDC kuHeadlands Christ Power Smaisiri nemugovera mushure mekupisirwa mumba nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF pamwe nokurohwa kwenhengo yeZANU PF inomirira Hurungwe East amai Sara Mahoka pakurwisana kwenhengo dzeZANU PF kumashonaland West. Vachipa pfungwa dzavo pamashoko akaturwa nemutungamiri wenyika pakavhurwa chikamu chekupedzisira cheparamende yechinomwe, mumiriri weBulawayo Central vaEddie Cross veMDCT vashora zvakaitika kuHeadlands vachiti hazvina kunaka zvachose.
I visited the homestead yesterday to meet the family and to condole the parents. I want to tell you these are absolutely unspeakable actions by people who are connected to political parties. And I would hope, Mr. Speaker, that this kind of incident is not going to become characteristic of this campaign, political campaign this year.
Mumiriri weMwenezi East vakuda kwashe basikiti vati mirizhonga aina kunaka uye vanhu vanofanira kuteerera mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai ekuti vanhu ngavasiyane nemhirizhonga.
I don't want to pick up incidents like Honorable Cross was now beginning to say, because violence is bad wherever it is carried out. Intra-party violence, it has the same condemnation with the one which is perpetrated against political parties. We don't expect to see it in our country as we go for the referendum and let alone the general election.
Mumiriri weGlenora vagifted Zirutu veMDCT vati zvinoshamisa kuti vaMugabe vanoti vanhu vasaita mhirizhonga asi vanhu vemahofisi mavo vachikonzera mhirizhonga. Vati nezuro chaiko vanhu vekumahofisi avaMugabe vakavhiringa musangano wekushambadza bumbiro remutemo kuGlenora. Dzimwe nhengo dzatiwo kana vaMugabe vachirevesa kuti havasi kuda zvemhirizhonga vanofanira kupa mapurisa simba rekusunga vese vari kukonzera mhirizhonga sezvo varivo mukuru wemapurisa, mauto, vasori nemagadhijere kana kuti Commander in Chief of the Zimbabwe Defence Forces. Asi mumiriri weBikita South vaJani Varande vemDCT vati zvavekuitika zvinoratidza kuti vaMugabe havachatererwa.
Inde vana babangu wenyu, babangu wakafanda kura, ndinozva misikanzwa yandaiita, ndichiona kuti kana vakanyamhanya sei vachandibati chero vakaita sei. So ndozviri kuitika iko zvinezvi, kuti mudhara uyu akanyaita sei, akanyataura ari pai, hakuna anomuteerera.
Nhengo dzeparamende idzi dzatiwo mapurisa ayo ari kutadza kusunga vanhu vanokonzera mhirizhonga anomukira mumugwagwa achiita zveuori pamwe nekusunga vemasangano anoshanda akazvimirira nekutora maredhiyo anoita kuti veruzhinji vanzwe nhau dzavanoda.
Mapurisa ngaasapindira nyaya yemaredhiyo zvachose. Maredhiyo ngaapinde munyika orudzi norudzi, nokuti hapana redhiyo isingabati studio 7. Chakakosha chacho iko zvino iwo mapurisa ese kuchimbovira 7 o'clock wese wamba kundoteera studio 7, nokuti ndiyo redhiyo inobudisa chokwadi chezviri kuitika muno. Izvo musambozvivanzira, even maMPs ari muno esa vanoteera studio 7.
Zvichakadai, bato reMDCT razivisa kuti Christ Powers Maisiri acharadzikwa nechina kwadzikiti kuHeadlands. Vatsvangirai pamwe neutungamiri hweMDCT vanotarisirwa kuvepo pakuvigwa kwemwana uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.